Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzeluza nasi muvuro kukazi 27-2017. Hurumende inoti vashandi yabafanirwe kuramwa mabasa sezvo paine kutaurirana kuripo ukoo vashandi vachiti havasi kuzodzokera kumabasa kudzamara zvichemo zvavo zvagadziriswa. Studio 7 inotarisa zviri kuitika muSouth Africa parizvino zvichitevera mirizhonga yakanangana nevabva kure kana kuti xenophobia attacks. Madzimai akazvitakura kuManicaland obatsirwa neruzivo kubva kune vamwe vavo vakadzidziswa kuti vagobatsira madzimai ari kure nezvipatara nemakiriniki. Dynamos inorohwa 3-1 neCapes United mumasemifinal emukombe weZimbabwe National Army Charity Shield. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzano PF zvichitevera mashoko ava Mugabe ekuti hapana anokodzera kutora chinzvimbo chavo vamugabe mubato. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.